manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 18 2022 makatirira ku studio 7 ndepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
Tusiwe chitewe chidiki Tichano kutakambena tichamenyera president edu Our president of candidate Nangana 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 Chine chiimbo chekuti Sekutara kwe duze mtangana Isusu chakatage chakawana 66% of the vote
Bato remDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora roita Congress vamwe vebato iri vachiti sarudzo dzaitwa hadzina kuitwa zvakanaka. Mamwe masangano akazvimirira oga oshora kupasiswa kwebhiri rinoona nezvemashandiro avo kana kuti Private Voluntary Organization Bill nedare reHouse of Assembly. ANC yosarudza utungamiri hutsva. Tichakupai zviri kubuda ku World Cup uko Argentina ne France dzakaita mangange 2-2 dzichienda mu extra time. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bato reMDCT rinotungamirwa nava Douglas Monzora raita Congress yaro nhasi kuHarare City Sports Center pasarudzwa utungamiri hutsva. Mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vati vakatarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vanhu vari pasi pechiuru chimwe chete ndivo vange vari pamusangano uyu. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vashora pa Congress yebato ravo yatirwa muno muHarare nhasi vamonzora vatenda kuti bato ravo harina kuita zvakanaka pasarudzo dzema by election asi vati nekuda kwekugadzirisa kwavaita nyaya dzeutungamiriri kuburikidza neCongress yavo vave kutarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vasarudzwa zvasachigaro weboka revechidiki mubato iri vaAlbert Chidakwa vati vari kutarisira kuti bato ravo richawana mavhoti anodarika 60 kubva muzana musarudzo dzegore rinouya.
Tusiwe chitewe chidiki Tichano kutakambena tichamenyera president edu Our president of candidate Nangana 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 Chine chiimbo chekuti sekutara kwe duze mtangana Isusu chakatage chakawana 66% of the vote so but tichange tichishanda maprovinsi ese tichange tichishanda chakatage 66% mavhoti.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoyi kuti havaone MDCT ichikunda musarudzo.
Hatorina kana mastructures akakwana kunga kupi munyika yese. Pama by elections chaipo akatadza kana kuti aise ma candidates kune nzvimbo dzakatoti kuti saka zvinongoshamisa kuti zvakadaro achitadza kufielda ma candidates akutaura kuti achawina ne 60% akuumba vanhu here.
Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutarisirawo kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 6 uku bato riri kutongarezwa nuPF richitiwo riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 5 musarudzo idzi. vanga varisa chigaro MDCT Congress isati yaitwa Vamogen Komichi avo vasina kusarudzwa vaudza vanhu vanga vari pa Congress iyi kuti vari kutarisira kuti bato ravo richakura.
Mogen Tsvangirai anoti MDC haifi. So we have to make sure that no driver has the spirit of the Lord and the spirit of God in our life to make sure that we save our organization from collapse and damage.
Asi mumwe vanga vari pa Congress iyi vasala zvakeyo vati vabva kuNorton vati hazvipe zvakaitika kuti MDCT ibudirire musarudzo kudzamara yaregedza kuchikidzana nebato rezano PF.
Tikuti musangano MDC ndaumire uri wega, hakuna munhu wePoland anowirirana nemunhu kuzano PF vachiita Poland vachinowirirana vari vega. Hazviko hasi zvakaitwa naTsvangira izvozvo ende hazviko ndozvakatizwa naNelson Chamisa. Saka anesei kuti vanhu iva vari kuwirira neruling party zano PF vachidzidzira vari musangano weMDC. Those people are supposed to go out. Wosiya musangano MDC uri clear, wakachena, wakazvimirira.
Vatori venhau vamborambidzwawo kutora mifananidzo yekunetsana kwamboita vamwe vatsigiri vebato iri panze peCity Sports Center apanga pachiitirwa Congress iyi. Vasarudzwa paCongress iyi sevatevedzeri vavamwonzora ndamai Paulina Mpariwa pamwe naSenator Chief Ndlovu. VaElias Mudzuri avo vanga vari mutevedzero wavamwonzora havana chigaro chavakwikwidza paCongress iyi mushure mekunge vasina kudomwa kuti vakwikwidze nenhengo dzebato iri uye vanga vasipo paitwa Congress iyi. VaSolomon Chikowero ndivo vatsiva vaKomichi sasachigaro webato iri uye vachange vachitevedzerwa namuzvare Yuvhone Musarurwa. Kunyange hazvo vamwanzora vati vafara nemafambiro aita Congress yavo, pane vamwe vakaita savanoRest Marara avo vaida kukwidza chigaro chemutungamiri webato iri vakaenda kumatare vachiti bato ravo harina kutevedzera zviri mubumbiro rebato ravo pakudomwa kwevanhu vakwikwidza paCongress yanhasi. Asi dare repamusoro rakati nyaya iyi hainganzwi kwezvechimbi chimbi. VaMarara vati wavana kuenda kuCongress yanhasi vachiti zvaitwa izvi idamba vanana.
Nezuro takaona machairman vachimiririra mamwe machairman emaprovinsi vachipokana nekuitwa kuri kuitwa mumusangano wedu MDC. Saka zvaigona kuti ndionekwe ndichienda kuchinhu ichocho chiri kurambwa nevatungamiriri vevanhu musangano uyu muchinhu chevanhu. But mukaona nevanhu vabuda nhasi vari kunzi vatadza kusvika 200 aiwa angachitwa yamahumbwe haisi Congress iyi. Hakuna vanhu havana havasikuda zvemadhisinyongoro zviri kuitwa izvo, vanhu havasikuda kuteedzera zvinhu zvino zvekutyora mutemo. Saka inini ndaona zvakakodzera kusaenda kuchinhu ichocho.
Mwana wavatsvangirai uye vari mumiriri weGlenview South muparamende vaVincent Tsvangirai havanawo kuenda kuCongress yaitwa navamwonzora iyi vachiti havawirirane nezviri kuitika mubato ravo. Congress yaitwa neMDCT yekusarudza utungamiri hutsva hwebato iri ndeyekutanga kubva zvakafa vaembo vamutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pakamboitwa imwe yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress iyo vamwonzora vakakunda Mike Tokozani Kupe muna zvita 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dare reHouse of Assembly mukupera kwesvondo rino rakapasisa bhiri rekuvandudza mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti PVO bill. Bhiri iri riri kushorwa zvikuru nevanopikisa masangano akazvimirira oga munyika nekunze. Vanopikisa vanoti bhiri iri richapa kuti vekunze vanoda kubatsira vanotambura muZimbabwe vatarisane nematambudziko. Semuenzaniso, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatozivisa kuti mari inopiwa nyika yekubatsira yainge yadzika kubva pamamiriyoni anodarika mazana manomwe kana kuti 776 million United States dollars kusvika pamari inodarika mamiriyoni mazana matatu chete kana kuti 352 million US dollars kubva zvanzi nehurumende iri kuda kuvandudza mutemo uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mutemo uyu wakakosha kuhurumende yavo nekuti vanoti masangano akazvimirira oga ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vemasangano akazvimirira oga vanoti zviri kutaurwa nehurumende ndezvemugodzi matsuro. Muguzea nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vati kupasiswa kwebhiri iri nedare reparamende kune matambudziko.
Kwakave kutanga kwekugadzirwa kubunyikidza kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zvinoshamisa kuti kodzero dzevanhu dzaakuzombunyikidzwa zviri pamutemo, zvaakumbunyikidzwa zviri pamutemo. Unoona mutemo unenge usingaenderani neconstitution yedu. Saka hurumende yedu iyo inotungamirirwa navamunangagwa vakatora oath of office vachivimbisa kuti vachatevedzera mutemo, vari kuratidza kuti havachisina hanya. Vachawedzera kutambura vanhu vanga vachitarisira kubatsirwa nemaNGO akawanda-wanda.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti maNGO achatadza kuita basa ravo zvavaiita, vachitadziswa nechimutemo ichi chaiiswa kuti vanhu vangorwisana nekuchengetedza political power rirambe riri ravo vasinei nekupa maservices kuvanhu. Tinonyanyosuwisa ndezvekuti section 67 iyo inopa munhu nemunhu zvake mumapolitical rights yatobiwa yatorwa, nekuti zvaakudzi hakuna munhu anenge ari mucivic society kumaNGO anotenderwa political lobbying.
Pane dambudziko rei apa?
Hazvisiri izvo zvanga zvichisuwirwa neconstitution yedu, hazvisiri izvo zvinosuwirwa nevese vakaenda kuhondo, asi ndopatasviswa neutungamiriri wamunangagwa huri kuratidza kuti utungamiriri hwekuwedzera kudzvanyirira vanhu kuti ivo vega chete ivo nevarambe vari mupower vachisevha zvido zvavo ivo nemhuri yavo. Tinokurudzira macivil society organizations nevamwe vabatane kuramba vachirizista kuteedzera mutemo wePVO unoratidza kuti mutemo usiri muconstitution, saka mutemo usingafanirwi kunge uchiteedzerwa nemacitizens ese anoteera bumbiro remutemo.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunare muHarare. Bato reANC South Africa riri kuita musangano waro weCongress wekutsvaga vatungamiri vatsva kuJohannesburg. Mukuzeya nezviri kuitika kumusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza.
Elective conference yeANC iri kusangana vatungamiri vatsva, zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuona vakarudzwa nemabranches kuti vakwikwidze varipo, vanoti panzvimbo yapresident pana vasiro Ramaphosa navazweli Mkize. Pavaviri avo vanga vakambotungamira kwekutanga-tanga ndiva Ramaphosa, asi nekutaurirana kuri kuita maprovinsi emunomu South Africa vemubato reANC, vazweli Mkize vanenge vari kuita vachiwana rutsigiro rwakati kuti asazvanyatsobuda pachena kuti ari pamberi pemumwe ndeupi. Padeputy president pana vapo Mashatile ndo vanga vambori bato wehomu ANC, navaOscar Mabuyane vari kutungamira province yeEastern Cape, Ronald Amola varipowo zvakare, asi mashoko andanzwa munguva shoma yapfuura ndeyekuti ivo vati hayo vaakuda kupa mukana kuna vaOscar Mabuyane. Saka ndopa nemutevedzero wemutungamiri wenyika ipapo.
Tiri kuonawo kuti panenge pane ropa rakaipa pakati pavaRamaphosa nevamwe vari kutsigira vaZuma vaimbova mutungamiri wenyika. Zviri kufamba sei apa?
Hongu sekuzva kwamunoita inyaya yatoo nemakore kubva pakabva vaZuma pachigaro vachisiiwa naRamaphosa, havana kunge vanyatsoita kudyidzana kwakanaka nekuda kwenyaya dzakawanda wanda. Dzimwe dzacho ndedzekuti vaZuma vanoti vaRamaphosa vakasora utungamiri hwavaZuma. Pakabuda nyaya yekuti vaRamaphosa vakati hayo makore mapfumbamwe akaitwa navaZuma vari muofisi akanga ari makore kutambisa, kana kuti pachirungu inonzi 9 wasted years. Saka izvozvo zvakashatisa vaZuma. Nobva tazoonawo vaZuma havana kunyarara, vabuda muofisi vakaramba vachingotaurawo mamashoko akanga asiri zvidzana zvakanaka navara maposa ndoo zvimwe zvakakonzera ndobatazoona vazuma vachizomboenda kujeri paya saka pane nyaya dzakawanda
mubvunzo wekupedzisira tingatarisira riini kuziva zvinenge zvabuda musarudzo idzi
pane sarudzo dzevavari kuti maofficials kana kuti top 7 ANC zviri kunzi zvinobuda musarudzo zvinofanira kutsaurwa mauro ano saka hazvifanira kusvika mangwana zvisati zvataurwa tapedza izvozvo pane yavanoti National Executive Council dare guru rinotonga pakati pemacongress saka dzeivavo vachazotangawo kuvhoterwa kana top 7 yapedza kuvhoterwa zviri kubuda musarudzo idzodzo dzemamembers enational executive council tikutarisira kuti zvibude pazuva ramangwana
muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTshwane University of Technology kuPretoria vari parunhare yekuPretoria kwakare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nasi United Nations iri kucherechedza zuva revapoteri kana kuti International Migrants Day kurangarira vanhu vanodarika mazana emamiriyoni vari muupoteri pasi rose mhemberero dzegore rino dziri kuitwa paine hondo nenzara kuAfghanistan Middle East nenyika dzemuAfrica Russia inonzi yave kutumira vaimbi kuedza kunosimudzira mweya wehondo kune mauto ayo ari kurwisa Ukraine. Vamwe vari kuenda ndevanoita zvekutyora vanhu mbabvu nekuseka vari kunzi Creative Brigades. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Makadii muri yeZimbabwe, zita rangu ndinoitwa Advocate James Bayanai, ndiri director weZimbabwe Spelling Bee, kana kuti Zimbabwe Youth Development Foundation Trust organization iyo inopromota education and literacy in Zimbabwe inova iyo inosupportawo zvakare Zimbabwe Spelling Bee.
Sei makazviona zvakakodzera kuti munge muchishanda nevana pachirongwa chakadai?
Kwatiri isusu Spelling Bee haangori chete macompetitions yekuti vanhu vanoita macompetitions emaspellings kana kuti zviperengo asi macompetitions anounza vana together from all over, from all walks of life, vachizoshanda pamwe vachikompita in a friendly way, vachizvabatsira pazvinhu zvakaita sana team building, kuinteracta, kucreata maopportunities, zvese izvozvo.
Muri kuti munozovabatsira vana ava kuenda kumacompetitions uko munenge muchivapa zvinhu zvakaita sei, nekuti tinoziva kuti dzimwe nguva bazi rezvedzidzo rinenge risinawo mari uye munoshandawo naro sei?
Zimbabwe Spelling Bee ipart a bigger consortium yeAfrica Spelling Bee. Africa Spelling Bee is constituted of 20 something countries dziri involved in Africa Spelling Bee. So zvinoitika ndezvekuti isusu vana kana vahwina taakuenda kune atinoti maAfrica Spelling Bee Championships tinovatora vonosangana nevamwe vana from all those 20 different countries. Saka after my competitions iwayo apera tine ma follow ups atinoita nema alumni maalumni edu tichiona kuti vari kuprogressa sei in their lives, tiona kuti pano vari kuda kubatsirwa here, uye tichishanda ne the bigger consortium Africa Spelling Bee kuti pane need even ma scholarships chaiwo chaiwo, tinovabatsira nema scholarships, tinovabatsira nemamentorship zvese kusvikira vavasati kuti tori nemamwe mastudents akatoparticipate paAfrica Spelling Bee kuSouth Africa, vamwe vatakashanda navo, vamwe vatori kuPoland right now kucollege, tinenge tichingori in touch navo kana vachida kubatsirwa. Tine vamwe futi vakapiwa mascholarship kuSouth Africa panemwe University of South Africa, saka ndo zvatinenge tichingoita izvozvo. Saka kana munhu angu mwana angopinda paprogram pedu tinomeka sure kuti it's not just participating for my spellings or what, but tinoramba tichiti naye throughout.
Munotarisa kuti vana vari kubva kuzvikoro zvemumadhorobha zvemumaruva here kana kuti munongokumba zvose?
Aiwa, isusu hatitarise kuti mwana anobva kuchikoro chakaita sei, hatipe preference kana saka zvatinongoita ndezvekuti tinongoti kana tiri kuHarare kana tikaita macompetitions kuHarare tinoita macompetitions kuma high density suburbs, tinoita macompetitions nemamwe magroup A schools, dzimwe dzenguva tinongova mixa vese ka one. Saka vanova izvozvo ndo zvatinoona zvinonyatsoita zvakanaka. Saka hatina rusarura kuti ava vava nemari yavanodzidza kuzvikoro zvakadii, yavanodzidza zvakadii. Saka tinongoti isusu wese wese mwana ane talent, wese mwana anokwanisa kupinda mucompetition iyoyo.
Totarisawo vana vakaenda kunokwikwidza kuMalawi mazuva apera vatakambotaura nezvavo panhepfenyuro ino, zvakafambawo sei kumakwikwi aya?
Takatumira vana 5 vakaenda kuMalawi. Tina Judah Kaki anodzidza paMighty Kids Primary School, ndiye anga ari the youngest ikoko at 8 years old, akakombita kumajunior category. Tina Samantha Chivasa anodzidza paGokomere akakombita kusenior category. Tina Cedric Ngiwane anodzidza kuChristian Brothers College kuBulawayo. Shiatia Umstini, Christian Brothers College Bulawayo, na Millicent Bingadaji. Vese vandapedzisira kutaura vakakombita kusenior category. Saka tine Samantha Chivasa akahwina kusenior category but kuquiz section because vaaizombeta nequiz. Akahwina kuquiz ye akatigira medal kubva kuquiz. Then the rest havana zvavo kukwanisa kupinda panumber 1-3 vamwe vese ava pamafinal competitions, pamafinal spelling bee competitions, asi vakapefoma zvakanaka chaizvo chaizvo.
Saka vamwe vanenge vachida kuti vapinde mumakwikwi akadai vanokubatai papi chaizvo advocate, zvinofamba sei?
Paapplication portal pedu munhu anochuza kuti anoda kuparticipata kuHarare here, kuBulawayo here, kuGweru here, kana kune any other city inenge yakamenshenwa ipapo. Saka paanoapplya ipapo option iyo inenge iripo, anongochuza kuti anoda kuapplya, anoda kuparticipatira kupi, then tinobva tatozviona kudivi kwedu isusu. Saka vanhu vanoenda paFacebook page yedu Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, Spelling Bee Zimbabwe, ipapo vanowana information yese zvayo yavangade kuti vaparticipate. Kana kuti vamwe vacho vanoisa pane WhatsApp number +15044348476, munhu akangotisira message ipapo tinobva taiona zvakare munhu tomupa mainstructions kuti anoapplya sei.
Aiwa, tinokutendai zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai chose, tinokutendai chaizvo chaizvo.
Manga makateerera kubva kuna advocate James Bayanai, vanova mukuru weZimbabwe Spelling Bee, vanga vachitaura parunare vari muTexas muno muAmerica. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvakare svondo rinouya, chirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Pari zvino tine umwe wevatereri ane mubvunzo waanoda kuti utsanangurwe. Makati niko, ndimi ani uye munoda kuzivei?
Makati yakanaka, Pastor 7. Standinoita kukongwari. Panhau dzechitendero pane vanoda kuhwisisawo, kuti zvinondinetsa. Anoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu, hazvimo mukati mekunamata kwavo, but paripo pandinawo maprofita ekuchipostori, ringati ese kazhinji, kuchinzi uyo anofamba nemweya Eriya, Johani, Paulo, Joshua, Andrea. Saka ndopa ndoda kuhwisisa ipapo. Pavanenge vachiti Paulo, vachikuzwa kuti Paulo, who is this Paulo? Ndiani Paulo? Joshua, ndiani Joshua? Moses uyu, ndiani Moses? Hozi pakatanga chitendero chavo, vana Erija, Elisha vanga vafa kudhara. Saka mweya iyi vari kuitora vari kuiwana kupi? Mweya vari kukuza kuti Eriya, Joshua iri kubva kupi? Havasi vanhu vakafa here? Vava kuti iko zvino mweya mutsvene, asi vari vanhu vakafa. Saka iko zvino vakuuya vachiti havaiti zvechidzimo. Havasi kutirova kurova mbwa vakariga mupinyu here? vachingoita zvichivanhu but panondinetsa pavo wayo vachiti mweya waElisha mweya waJoshua mweya waMozisi mweya waNikiri Mozisi haasiye Mozisi wacho akafa here Arona haasiye Arona akafa here zvinobvepi izvozvo chimbondibvunzireiwo tatenda hangu
Yeyo nyaya kwamuri mufundisi Simango sei zvechivanhu zvichishorwa asi mumakereke tichitaura pamusoro pevakafa vemubhaibheri sevanhu vanotimiririra
tingada kuti tizive chekutanga kuti chii chinonzi mudzimu mudzimu kutaura vanhu vakafa kare vanhu ava vakafa zvinova vapedyo namwari saka maererano noruzivo rwedu isusu vanhu vatema tinoti mwari musika vanhu haagoni kusvikirwa navanhu venyama vapenyu asi vakafa ndivo vanenge vari pedyo naiye mwari saka naizvozvo vapenyu vanonamata kumidzimu iri pedyo namwari midzimu iyi yobva yasvitsa zvichemo zvevapenyu kuna mwari anonzi musika vanhu asi zvese izvi ndizvo zvinhu zvaitendwa ndo zvinotendwa nevanhu vanoti tinonamata midzimu
saka kana vekereke vachitaura kuti uyu ane mweya waEriya Pauro kana vamwe vatendi vekare vanenge vachirevei
kana munhu achitaura kana kuti mapostori vachitaura kuti ngana uno mweya waEriya mweya waPauro mweya waNhingi zvavanenge vachireva vanenge vasingarevi kuti mweya waPauro kana kuti waEriya wapinda mumunhu zvakafanana nokuti iwe baba vako vanotamba bhora baba vako obva vafa iwe wosara uchitamba bhora paya vanhu vanoti uyu munhu uyu uno mweya wababa vake vaitamba bhora asi hakusi kutora kureva kuti mweya wababa vako chaiwo vari kureva kuti chipo chaiva muna baba vako chavavo mauri saka vachiti mweya asi kutaura chipo saka kana mapostori achiti iye iwewe uno mweya waEriya mweya waPauro vari kureva pamusoro pezvipo zvaishandiswa namwari kuna Pauro zvava pauri chipo chaishandiswa namwari kuna Eriya chava pauri Eriya waiprofita Pauro waiparidza vhangeri mweya wakanga uri muna Abrahama Abrahama akanga iri hama yamwari ari pedyo namwari saka mweya iwoyo wava pauri ndopavamutaura soko rokuti mweya wangana wava pauri vanenge vasingarevi mweya wemunhu wacho chaiwo vari kureva mushandisirwe waaiitwa namwari
nai mufundisi Simango pane munhu wakafa here akamuka kuzogara pane umwe munhu
hakuna munhu wakafa anomuka zvaachidzoka kuzogara muno umwe munhu hazvigoni nokuda kwokuti kuna Ruka chapter 16 bhaibheri rinotiudza kekare kuti vakafa vanoenda kunzvimbo yavo havagoni kuzouya kuzonetsa kuvanhu vapenyu
ndinovimba kuti mufundisi Simango vapindura mubvunzo uyu zvakakwana mufundisi Simango tinotenda zvikuru
tinotenda
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudzavo vamwe vatendi tumirai manzwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140 nhamba idzi ndedze zvechitendero chete ko vechitendero chechimoslem chabhudha neavo vasingabvumi kuti kuna mwari muripiko uyai mutiudze pfungwa dzenyu ini ndini Tanonoka Wande ndichiti sarai zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande kune vari kutevera mutambo weWorld Cup Messi achangonwisa zvichireva izvo kuti Argentina yave ne 3 France 2 mumakwikwi World Cup ari kutambirwa kuQatar. Mutambo uyu wave ne maminutes 109 sezvo uri mu extra time saka zvakamira zvakadai. Argentina 3 France 2 kwasara maminutes mashoma kuti usvike kwamvura yacheka makumbo. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bato reMDC rinotungamirwa navamonzora roita Congress asi vamwe vebato iri vachirangwa kuenda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 18 kumpalakazi 2022 mukifstube. Endabeni zethu namhlanje.
Douglas
Monzora is declared to be the elected
president. Umuntu ozalana manje ngoba
Italy lesene likangelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo kusanda kwethulwa liTale House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga amabili asele kwele Melika kulandela ukugqiba kwabo uhambo lwabo. Ele Argentina lingilana lele France emdlalweni weWorld Cup final. Sarathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Movement for Democratic Change namhla lenze umhlangano walo omkhulu we-Congress lapho amalunga alo akhethe ukuba uMnumzana Douglas Monzora aqhubekele phambili engumongameli walo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Akula muntu ophikise kumbe obencintisana lo Monzora kukhetho lukamongameli kulandela ukwesuleka kwamnumzana Morgan Komichi lo mnumzana Elias Ntsuri abaswela ukukhethwa ngamalunga abo ukuze bangene kukhetho lolu. UMonzora utshele amalunga ebandla leli eHarare City Sports Center ukuba bazancintisa kukhetho oluza kwenze ngomnyaka ozayo. Uthe bazanqoba kukhetho lolu. Esethula impumela yokhetho lwebandla leli, umgcinisihlalo ugatsha olubona ngezokhetho umnumzana Thomas Masingo uveze ukuba uMonzora nguye onqobileyo.
Nominated and opposed. Accordingly, Douglas Tokarate Monzora is declared duly elected president.
UMasingo uthi abazancedisana noMonzora emsebenzini wakhe ngumnumzana Chief Ndlovu oza kuba ngumsekeli wokuqala lonkosikazi Pauline Mpariwa osengumsekeli wesibili. Ekhuluma emhlanganweni lo uMonzora uthe umhlangano wabo namuhla utshengisile ukuba ibandla lakhe liqine saka. Ute ibandla lakhe selilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Mike Mate ngomunye wabangeneli umhlangano lo.
Esibona ngani bendawo bengancedisa ukuthi ilizwe leli liye phambili. Kahle kahle into esiyifunayo ukuthi ilizwe liye phambili, athi ama-youth sithole ithuba lokuthi sisebenze. Hayi, njengoba lapha ndifunakala abantu ama-youth kahle kahle bebe baningi befuthi. Nxa amayouth engavuthi kuyabazia. banxa ukuthi singaphuma sibe jesu ukuthi yabe kuzayo
lokho kusekelwe unkosikazi Matha Sibindi ovela kobulawayo
thi lapha yi win lose njenge Morocco le Argentina ukuke kwayenza kahle so lapha ku France le Argentina
kodwa umunye osekela ibandla leli umnumzana Silas Zakhewu uthi ibandla le MDCT seliphazanyiswa ngabantu abathanda imali
lethu kwa Silas Zakhewu nobaramichana so ngiyayipo ndiye kuthi MDC yaphalala nekuda kwei some of the people vari mu MDC mabogazi
kwithi thina umhlangano wethu we-MDC usigcwele abantu abangakhulumi iqiniso nxa ngisithi abantu abangabakhulumi iqiniso ngitsho ukuba basetshenziswa lebandla le-ZANU-PF ukubulala umhlangano wethu ukutsho uzakhiwe umnumzana Elias Mzuri owayefisa ukuba umkhokeli webandla leli kakhethwanga nguzulu usalungiselela umhlangano we-Congress lomunye wakhe umnumzana Morgan Komichi umzuri kabuyanga emhlanganweni lo umnumzana Solomon Chikwero nguye osebambe isikhundla somgcinisihlalo webandla leli ebesiphethwe ngukomichi uzafikelwa unkosazana Yvonne Msarurwa.
Icala leSenate likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjayo ulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo usanda kwethulwa yi-House of Assembly. Icala leli lilakho ukuhlolisisa i-Private Voluntary Organizations Amendment Bill ngozibandlela. Abaphikisa uhulumende bathi zizathwala nzima inhlanganiso ezizimeleyo ibhili le ingenziwa ukuba umthetho welizwe. Kodwa uhulumende uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zihlolisiswe ngoba ezinye zazo zilwisana lebandla elibusayo. Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lepalamende uthi kuzabhidlika inhlanganiso eziningi ibhili le ingaba ngumthetho welizwe.
Private Voluntary Organization Amendment Bill. Umthetho sikile mina engawuamukeliyo, umthetho omubi olisi democracy oyayenza kube nzima ukuthi ama-NGO lapha eZimbabwe asebenze kuhle. Ayikhululekile. So manje kunje ukuthi kuthini iSenate sizahlala icubungule indaba yebile ingayiqeda ukuyidimela ukuyidibetha nama-amendments ibithi ivotela la ingayiqeda lapho isidlulisa ihanjise kumongameli welizwe kuthiwa ngesilungu presidential assembly ba iparlamenti yajenile ngolwesihlanu iyazi iyovula ngo-24 kuzibandlela kutho ukuthi umthetho lo sikhala ukuthi uzaba ngumthetho elesimedi ngomarchi next year.
Ye, ngingasikhangela ke umthetho lo obunjwayo. Akusitshele nje ngamafutshane ukuthi uthini umthetho lo?
Intembi ngomthetho lowu uyafanana nalokhuyana okuthiwa tourism bill. Unikeza amandla uminista okurejista nokudirejista ama-NGO abona ngathi asebenza kwezepolitics. So uminista uyadecide ukuthi i-NGO leyo ngiyibona ingasebenzi kwama-NGO esenza kwepolitics. Umbuzo ubusithi why yena uminista ephiwa amandla okudecide ukuthi inhlanganiso leyo yenze politics ngasopolitics. Lokhu kwenzela ukuthini kusasa onke ama-NGO abangathandiyo bona njenge-ZANU-PF bazaphonga ukudecide ukuthi le i-NGO asayirejista sesiyidirejista. Okunye banikeza uminista amandla ukuthi abuzisise ngokuthi i-NGO yakhona inikwa mbani i-support isisekelo like esemali, i-funding support. Kuningi okukhona okwenza kube nzima ukuthi ama-NGO asebenze ekhululekile eZimbabwe. So ngumthetho omubi kakhulu osikhumbuza insuku zeRhodesia zabo-Ian Smith, umthetho ongelani ne-democracy kumele wonke amazimbabweni angawamukeli.
Umnumzana Daniel Molokele umele iwange central edale lephalamende. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.
Ngabe ngibona izini khona emadorobheni babuya bezizoncedisa ama-vulnerable families labo phela esithi ama-offers abatshiye ngabazali kumbe ama-widow abatshiye ngomkabo kodwa ugcine ubona kwi-list yabantu ababhenefitayo abantu ubona umuntu osebenzayo uyahola umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngaluthole lolu ncedo ngenxa yokuthi kona bafika becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezijiyejiyeneyo ezingasizo okumele ngabe basebenzisa lezo mali ngakho. So ibhili leyo izabe uyikhangela into zonke mina lezibona emisebenzi yokwenza likwenza yini nomqoto kumbe selisuka lapho lisenza okunye.
Ye, siyabona golide kulabantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika ke uminister kumbe ngithi uphathi intambo ohambelana nakhonokho ubona ngezinhlanganiso ezizimeleyo amandla amaningi ukuthi ulakho ukuthi avalise ukuthi hayi yenziwe leyo ayivalwe leyo ayivulwe kumbe senze lokho lana ukubona njani khonokho.
Uminister ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bona ama-MPs nimale njena bangena begqoka amabhathi amaphathi. So lo minister engumuntu ephathi yeZANU-P F kumbe nguminister ezine ephathi ye-TPC lapha avela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuya lama-NGOs lawo. So akula muntu ozavumelekana uminister akongukuvala i-NGO ngokunqeda ukuthi hambe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani nani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali okumele isebenze khona ngakho esigabeni esithize. So uminister ngala manje lokho kuvala nje i-NGO ngoba uyizondile kumbe ngoba umthembo usebenza khona kumbe ngugolide usebenza khona uzayivala ngoba ibuye ithithi izoncedisa intandane kodwa ibonakale isinika izimali abantu abantu abazali babo bekwanile abantu abasebenzayo abanganidi kulena ngalolaphathiswa laba abamele bephathise bengasaphathiswanga yikho lapho uminister azabuye azenza khonokho. Nxa ungumthakathi uzethuka kodwa nxa ungabambi lutho awethuki lutho. So uminister kafika pho ngokuvuka nje bokuthi le ayivale liyaka ngayivale liyaka ngayivale nxa usenza kuhle iyazenzela ke kuhle into zayo ingaphambaniswanga.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye ekobulawayo.
Kolobetsha kudala kudala zinza kolobetsha izinana
hello njani
amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi amalunga sizaphinda njalo amalunga amabili eqembu lomculo ele nobuntu athi kulamalunga alo amabili uBrenda Rera loeza Dube abasele kwele Melika abanye babo bebuyela ekhaya. Iqembu leli belithekelela kwele Melika lapho lihambe khona indawo ezijineyo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxele lomnumzana Dumisane Moyo umkhondisi weqembu leli.
Ukuthi kwenzakalani lathi nje asikabi kwazi ngoba sileke singakezwa ukuthi uyiva lo Brenda ukuthi beze benyamalale kwenzakaleni njalo umqondo wabo uyikwini lathi asikabi kwazi ngoba asikezwa from their side. Lapha nje sikuthembayo ukuthi ngabantu lapha abakhona baphila futhi mhlawumbe nxa besizwa siyacela bakithi ukuthi khona besibhalele besitshengise ukuthi khona laba abakhona bayaphila.
Lenzeni ngakho khonokho umoyo uzama ukuthi libadingadinge ukuthi libone ukuthi bangaphi.
Okokuqala sabikela ku-agent wethu khona ngapho e-United States of America samtshela ukuthi khona kulama members ethu amabili esingaboniyo njengoba isikhathi sendlizo sasesitshayile. Labatha abathathi abasebephakathi basebe lokudana okukhulu kakhulu besebe confused la ukuthi khona kanti kwenzakalani. So sabikela uagent waseyithela ke emapholiseni awe airport namapholisa nje jikelele asenew jersey ukuthi khona mhlawumbe ngabe kulento eyonakeleyo kumbe ngabe begula kumbe bengabe betshontshiwe isigelekiqe kuyabe kungaziwa ukuthi kuhamba kanjani.
Konke lokhu ke kutsho nxa sesikhangela iqembu lelinobuntu baba mama.
Ya ukuthi kutshoni nxa sikhangela ke iqembu lenobuntu lokhu okwakhathi sekunzima kakhulu ngoba sise lathi sisadidekile kodwa ke besike sakhipha ke istatement sisitsho ukuthi hayi nxa kuyukuthi sibili kunjalo ukuthi laba sebehambile laba abane abaseleyo uThandeka Moyo loDuduzile Sibanda loZanele Maninga loJoeline Sibanda bazaqhubeka bezame ukusebenza before bezame ukurebranda igroup kaja ukuthi uculo ungami njalo lapha kade besebenza khona kube kuqhubekela phambili.
Umnumzana Dumisane Moyo umqondisi wenobuntu besixoxa laye ekobulawayo. Zangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeRoyters babika ukuba uZweli Mkhize lo mongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba omunye wabo ulakho ukuthi amele i-ANC kuketo oluzayo. Ababili laba kwamanje bancintisana kuketo lukamongameli emhlanganweni omkhulu weCongress webandla leAfrican National Congress. ELeRussia libomba ngamandla izitishi zomlilo kagesi kwele Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ELeRussia lithi lizaqhubekela phambili lisenza lokho. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ngonangale ke welupane lobaba uThembelani Moyo ingcedi kwezamasiko esintu. Baba Moyo, uzakwamukela kuhlelo ba?
Siyaphila baba, thubele njani emsakazweni?
Hayi, siphilile. Akutsho sibile ukuthi kulezi nsuku kubanjwa njani nxa sikhangele usiko lolu lokuthi amajaha ayakhuliswa ngomalume labanye abathize. Sokubanjwa njani khonoko kulezi nsuku?
Sokuyisikhiwa, akusenjengakudala umfana ijaha. Aragani sithi nxa ukuthi selibona ukuthi selikhula belikhuluma nomalume kumbe seliqalisa ukuthandana namankazana kumbe selizenzani konke okwenzelo nje belikhuluma nomalume elimazisa ukuthi hayi isikhathi esimalume sokundle empilweni yami manje owawulezinsuku abafana amasiko abasabalandaba nawo sebesebenzisa isikhiwa injengokuthi babulele abantwana vela basolandaba nabo ukuthi benake izinto zamasiko
singathi vele sebephila ngeWhatsApp kuphela lokulalela nje abanye babo
vele akusekho into emasikweni into esisele nje ukuthi khona okukhona wokuthi abantu bonke bethathana belobolana amajaha kuningi vele abasakulandaba nabo sebezigijimela into zabo WhatsApp lezi yokubusitho so kunzima kakhulu ukuthi amasiko kusebeke ngendlela yangikhona owenzela ukuthi abasakhulayo labo abalandelayo bethi ngikakhathele kwezemvelo ezaziphila ngazo ubugogo.
Pho manje kuvuselelwa njani moya?
Ngezinga lempilo eselikhona labadala asebekhona sokumele ukuthi sixhumane labo kakhulu ikakhulu thina abadala sise abangani batsha sizama ukuthi bona babangani balenhlonipho abalalelayo sibafundise ukwenzela ukuthi umthonselakanyana wona lo wamasiko ebuntwini bamajaha bube lokhu bukhona kulontuluzethekile.
Ye, phosela ukugcina moyo.
Amajaha sikukhangele nje kakhulu kwathesi impilo abayibambe njengokuthi umuntu olijaha nguye ubaba yindoda umuntu othenziweyo okunakekela abantwana odinga imali odinga yonke into so kumele ukuthi khonokhala kuqakathekile ukuthi isiko lakhe ubuntu bakhe abuqakathekise akubamba ukugagadlela imfundiso ayitholayo kwabadala ayibambe ayigagadlela ukwenzela ukuthi ubuntu abantu belokhu beqhubekele kusiya phambili hayi khona lokho esethi kubona kulezi nsuku abafana sebebulawa yintengo ebuseni nininini konke bafana sebegcwale entengweni kuphela akwazi lokhu akunabuntu kakhulu.
Ye, lapha-ke besikhuluma lo mnumzana Thembelani Moyo ingcwedi kwezamasiko esintu kukhona ngale-ke elubhani. Sibonga kakhulu ungadinwe lokusasa baba Moyo.
Siyabonga kakhulu mzalazi.
Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje. Sihlangana kuzo insuku esokuthiwa likhefu lekhisimusi. Namhlanje ke sikhumbuzane ngazo zona lezi izinsuku ezigoqela usuku lwekhisimusi esazi kuyingusuku lokuzalwa kwaJesu. Namhlanje ke ngithe ke sikhangele ukuqala singakayifika kulo kanye usuku lokuzalwa kwaJesu kule ndaba eyendulela ukuzalwa kwakhe kodwa layo ekhuluma ngosuku lokuzalwa lapha ngikhuluma ngendaba kaJohane owagcina sekuthiwa uJohane umbhabhathizi lokwana owayebhabhathiza emfuleni uJordani lapho abantu ababevuma izono zabo khona ilizwi lethu ke lanamhlanje ngaleyo nkulumo yokuzalwa sizayithola encwadini kaLuka isahluko sokuqala amavesi amabili u-18 no-14 kufundeka kanje verse 18 kepha ingelosi yathi kuye ungesabi Zakariya ngokuba isicelo sakho sizwakele umkakho u-Elizabethe uzakuzalela indodana uyiqambe igama lokuthi uJohane uzakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe siyezwa ke lapha ukubana lilizwi leli okuthiwa lakhulunywa yingelosi kuyise kaJohane uZakariya owayethethe u-Elizabethi kuthiwa baba lesicelo sokuthi kambe bangazuza umntwana na ngobana lathi sonke siyakwazi ukuthi abantwana isipho esivela kuNkulunkulu bona kuthiwa basebekhulile kodwa-ke uNkulunkulu wayizwa imithandazo yabo wathumela ingelosi ukubana iyetshela uZakariya ukubana uNkulunkulu uzawuphendula lowo mthandazo kodwa indaba engifisa sikhangele kuyo yile kuverse 14 uzakuba nokujabula nokuthokoza wena nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe ilizwi lithi-ke wonke umzali uyajabula nxa ethe wathola ingane sasizwe inxa zonke indawana zonke kuthiwa amhlophe 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 kufiselwana inhlanhla ebazalini lo mntwana lo oyabe esele nanku-ke lapha lakho kuthiwa uZakariya ngokwakhe wayezajabula kodwa kukhulu kakhulu ukuthi nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe umbuzo ususithi bangaki abajabula ngokuthi wena wazalwa yebo abazali bathi amhlophe wakhula kodwa ekukhuleni kwakho ulethele abangaki ukujabula abanye bazalelwa ukuletha intokozo ebazalini nasemphakathini kanti abanye bazalelwa ukuletha izinhlungu lokuhlukumezeka kwabanye emphakathini abanye abathi amhlophe baze bacabanga ukuthi engxenye badlalisa amagama abo ngokuthi amhlophe mhlazana uzalwa ngoba usuwaphenduka waba ngenye into engafanani lesipho esathiwa amhlophe isipho esivela uNkulunkulu ukhona omunye ubaba engaye ngabala kwenye indawo esithi umntanakhe sekhulile senza izinto ezingayisizo uthi lo mntwana lo kangimphiwa nguNkulunkulu ukuzalwa kwakho nge-birthday yakho kulethelani abantu kuletha injabulo awuzibuze asikhuleke baba sicela ubana usuku lokuzalwa ngamunye ngamunye kube usuku lokujabula kulabo esihlezi labo le mndenini yakithi amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili Nkomo
sawankhulu-ke ntungamili Nkomo ungadinwa kusasa sike sizwe ezabatsha Namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa loMeli Ndlovu ojova intshelelezane okwamanje usuka kwele South Africa esiya koBulawayo sakwamukela kuhlelo Meli akusitshele ngohambo lwakho lolo
sanibonani linjani ngezindawo ezitshiyeneyo thanda ukubonga isapoti engithola kuzulu wonke ejikelele ngibonge lo Dingani Publishers ngokungincedisa lapho okungikhama khona izofika Tuesday 20 December 2022 siyabe sifika koBulawayo kuthi sizofika emini ngo-12 sizoba lokuphumula amahola ambalwa eGwanda Hotel angithi siyazi iGwanda Hotel indlela sisebenzisa u-R101 until ePolokwane then si continue ngo-N1 singamadoda ayi-6 njalo kule team vitality elokungincedisa
endokuchova nayo bazochika endleleni angazi bo bazofika ePitoli oro iCenturion sokuzophuma ngapho ukuthi bona bathini zothanda ukubonga ngicela nesupport kubalandeli izakhamizi obaba omama obhuti osisi ngiyathemba iphupho lami selifezekile uma ngacabanga last year kube lokukhulukhuluma lenkulumo ezinye ezingekho mnandi kodwa mina ngizame ukuthi ngiqinisele ngizinikeze isikhathi njalo bekube nobunzima kakhulu ngoba akusindaba encane ukuchova ibhayisikili usuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kobulawayo kube lo msebenzi omkhulu kakhulu.
Yes, singathi ke ujongeni uhambo lolu.
So kuzoba le charity or singathi donation ezikolweni zesecondary especially kobulawayo nethemba lokuthi iGuhole High School izothola usizo ngoba kuyisikolo engifundekiso abanengi bazi ukuthi ngifunde eGuhole Secondary School esekhezi emaphisa. Angithi kulokuthiwa i-charity begins at home ngesilungu.
Ye, vala ngamafutshane kolapho umele.
Ngizothanda ukuvalelisa. Ongaba elo mbuzo ucingo lwami 27785594792 i-MTN ye-South Africa. Ngizothanda ukuphinda futhi njalo ucingo lwami luthi 27785594792. Ngiyabonga kakhulu. Lisale kahle.
Namhla kuhlelo lwabajabe sixoxa loMeli Ndlovu, ojova intshelelezane. Sikhuluma nje okwamanje usemangweni, usuka kwele South Africa esiya kobulawayo. Wezemidlalo iqembu le-Argentina yilo selithethe isicoco se-World Cup kulandela unqoba kwalo iqembu lakwele France. Sikhuluma nje ke basanda kuchaya imbekwa siyabona ke LH Argentina lithele mambuleni amabhola ke amane kwathi ke leFrance amabili leFrance ke likhuthe amabhola amabili njalo amaqembu la abe ngujike lobhanqa 3-3 kusiyafika emaphetheleni omdlalo wasungena ke extra time kwaba njalo nje so ke singathi Argentina ilikhokhelwa nguLionel Messi selithetheke isicoco se-World Cup kunjalo ke bathandekayo. Loke ngumculo ka-Minites uyindoda ke uchaya sibili kuzwele umdumo wamakhosi singagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ebeselazo umnumzana Douglas Monzora usekhethwe uba umkhokheli webandla le-MTCT Ijalo lesenethi likhangelelwe ukuba lizahlolisisa umthetho obunjwayo olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo wethulwe ngolwesihlanu lidale le-House of Assembly. Iqembu lomculo elinobuntu lithi lidinga amalunga ablo amabili. Ele-Argentina selinqobe ele-France emdlalweni we-World Cup. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.